Vatsunga vavo dza Studio 7 kuti vasungwa nhasi mangwanani pamwe nevamwe vavo gumi nemumwe kusanganisira kanzura weWard 11 kuBorderville vafarai biza apo vange vachipa vagari veko upfu.
Nhasi mangwanani ndasvika pa kanonzi pamat business center iri mamutare ine chinangwa chekubatsira vanhu vanga vari kuchema chema pamusoro pekushaya chekudya mudzimba kuburikidza nelockdown iriko. Saka tanga taronga kuti titore mari kuvanhu tinotenga chikafu tozovapa. Saka mukuita izvo mapurisa abva angosvika achiti haubvumirwi kuti ubatsire vanhu nemutoo iwoyo nekuti uri kutyora mutemo. Saka ndaedza kutsanangura kuti aiwa hatisi kutyora mutemo, tiri kuda kuti tiite dhiri vabatsirike panguva ino. But tabva tangotutwa tikanzi tiende kuMutare Central police station nevamwe vakwana kusvika 11.
Vatsunga vati vazobatsirwa nemagweta avo ayo anosanganisira munyori wezvemitemo muMDC vaInnocent Gonese kuitira kuti vakwanise kubvisa faindi kuitira varegedzwe.
Gweta redu vaInnocent Gonese vanonhengo yedare reparamende inomirira Mutare Central kuti vatimirire panyaya yacho. Pazosvikawo mamwe magweta anosanganisira vakabaya navamaunga vachiedza kuti vabatsiridze kuti nyaya yacho inake.
Vatsunga vati mhosva yavapomerwa nayo ndeye kufamba famba zvisina mwero panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19.
Unnecessary movement during lockdown vachisaita statutory instrument 83 of 2020 asi vachiti ivo unnecessary movement during lockdown. So unoshaya kuti ingaita unnecessary sei indiri a public elected official inofanirwa kunge ichishanda nevanhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa mudunhu remutare amai Florence Marume sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mune imwewo nyaya, kanzuro yeguta remutare yakaitira vagari urongwa hwemisika inotengesa zvirimwa kuti ive pedyo nenzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza uwandu mukuungana kwevatengesi vezvirimwa nevatengi kunzvimbo yemusika wesakubva. Misika iyi yakaiswa mumisha yesakubva danga mvura nechikanga. Asi vatengesi nevatengi vave kunyunyuta vachiti zviri kutengeswa zvacho zviri kuvadhurira zvakanyanya. Vagari vanoti vanhu vari kuuya nezvirimwa izvi vanenge vatotengawo kumusika wesakubva, kwete kuti ndivo varimi vanenge vachitarisirwa kuhodhesa. Mugari wemamutare vaibheti dzakatira vanoti musika wauya pedyo hawo asi uri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwewo mugari wemuhobhausa ambuya Laiza Munandi vativo vanofara nekuvepo kwemusika pedyo asi vanochema nekudhurirwa.
Kuti taona padhuze tochitenga zvamaita asi zvinhu ngazvidzike, vanhu vari kutengesa muno vatori vanhu vezviro zvavo hazvisi zvokuhodhesa.
Vanhu vazhinji mamutare vari kutevedzera kurudziro yekugara mudzimba sezvakataurwa, asi mune dzimwe nzvimbo kucherechedza uku kuchiri kunetsa vakawanda kunyanya vanenge vari mumisika kana mumitsetse yezvitoro vachitenga nevanenge vachikwirawo mabhazi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.